Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akananga vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 24/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Handisandaona nhume yakabva vamunangagwa kuri vanouya vari vechechi ndovandakaona, ende tinovatenda nekuya kwavakaita. Tinovatenda nekuramba vachiuya vachitipawo mazano.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vanoda nhaurirano kunyukura nyika mukana wamamupere mairi.
Ndivo vanotokanganisa zvisafamba nekuti Poland yanga ichinonokere ichida kuhopa kuti vanhu vese vanofanira kunge vari mukutaura vanenge vazouya. Saka izvezvi izvi zvaakutanga kutaurwa izvezvi kuPoland.
Muzvinafundo Love More Maduku vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nezanupiefu zvekuti vachamisa ngavauye kunhaurirano dzePoland. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti Zera yowedzera zvakare mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kana chete dzichikwanisa kunyukura nyika mumadhaka mairi. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti vave kunonga svosve nemuromo nenyaya yekushaya zvekudya, mabasa, mari, magetsi nezvimwe. Asi vachitaura nebepa nawo reChronicle svondo rapera, mutevedzeri wemunyori wedare remakurukota vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati kana vachamisa vachida zvenhaurirano vanofanira kuuya kupolitical actors dialogue kana kuti Pollard. Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe kuti pane zvachinja here nezvenyaya yavo iyi. Asi vachamisa vaudza Studio 7 kuti vanowirirana nepfungwa dzakabuda kunhaurirano yakaitwa kuSouth Africa kuti munyika munoda nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF.
Munyika muno zvakataurwa neSouth Africa zvinhu zvakanaka zvinovandudza uyanana nekufambirana pamwe chete kwevanhu munyika kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika. Makanzwa Minister of South Africa of Foreign Affairs vachiti kana tisatagadzirisa politics yemuZimbabwe hatigonogadzirisa upfumi hweekonomi yemuZimbabwe. Izvozvo tinowira nawo nokundo zvataitaura kuti shurushuru yenyika, solution yenyika, mhinduro yenyika, tiriti renyika rinobva pazambuko remakuwirirana pamatongerwo enyika. Totaurirana, togadzira nyaya dzekubirwa kwemaelections, togadzira nyaya dzekuti munyika hamuna chanduko inobatika, togadzira nyaya yekuti tibve pane zvokuita kwakudhara kwerima kuenda mukuita kwechiedza, kwerugare, kwerunyararo, kwebudiriro, kwemufaro. Tagadzira saizvozvo nyika yedu yoenda mberi.
Saka bato renyu rakagadzirira here kuti riite nhaurirano kuti ripedze matambudziko atarisana nenyika?
Ndataura ndikati nyaya yemunyika haingori yebato chete, inyaya yevanhu vese vemuZimbabwe kuitira kuti isu tisangane nevezanupf. Toona munozviziva kuti zvanza zvinogezana. Munozviziva kuti kutamba mese jairira nai geranai misoro kana kuita kuti mumusha muve nerunyararo neutano hwakanaka. Saka isusu takati vezanupf ngatiitei kuturika denga hubatsirani. Hakuna munhu anogona kufamba riri gumbo rimwe chete, andova makumbo maviri. Nyika ike zvino yakamira negumbo rimwe chete, naimire nemakumbo maviri. Togadzirisa kuti dambudziko redu nderei, togadzirisa kuti mhinduro yedu ndeyei, togadzirisa kuti gwara ratinotora nderipi, togadzirisa nyaya kuti upfumi hwenyika hunogadziriswa sei. Tokoka kune dzimwe nyika, isu takwanisa kukokorodzana pachedu. Hatigoni kushedza kune dzimwe nyika kuti vatibatsire kana tisati tazvibatsira isu pachedu, nekuyanana nerudo nekugadzirisa matambudziko edu. Nyaya yekuti munyika medu mune matambudziko inozikanwa pasi rose, dei tagadzira matambudziko iwayo. Saka isusu takazvipira semusangano nguva yega yega, ndakatotaura ndikati vamunangagwa nezanu PF yavo ngauye titaurirane, kwete nekuti ndo vakahwina maelections, asi nekuti ndo vamwane rimwe bato rinovawo rine chitsama chakati kuti munyika, uye ratakaona rine mavhotiwo ari pati pamusoro chetakavakunda zvedu, asi vanga vachititeverawo zvinova zvinhu zvakaita kuti tizoenda kuconcord taonawa pamusoro pedu, isi tanga tiri pamusoro. Zvese izvozvo zvindo zvatura zvive nhaurirano dzatinova nadzo, togadzira dambudziko remunyika muno. Upenyu honaka, vanhu vashupika vazulu, vanhu vatambura mukatarisa madokta ari kudzingwa pane kuti anga achigadziriswa, mukatarisa maticha ari kuzvambaradzwa pane kuti anga vachigadziriswa upenyu hwavo, vashandi havana mukoro une basa, mitengo iri kukwira, zvinhu zvaoma. Hatidi zvinhu zvambi zvakadai, zvinogadziriswa vanhu kana vachinge vaya nana. Mumba mune bopoto hamuite zhizha, mumba mune kuvengana hamuite runyararo kana rugare, hamudyi rinopisa. Saka tiri kuti ngatimbodyawo rinopisa, taneta nekurova nzuu, taneta nerinotonhora, taneta nongorova mufushwa, nekuti rinodawo kuti tinde kune zvikurukuru zvidhafudhafu senyika.
Tiri kunzwa kuti vakambotumira nhumwa vamunangagwa, ii chokwadi here uye makazvitambira sei?
Handisati ndaona nhumwa yakabva kuna vamunangagwa. Kune vanouya vari vechechi ndo vandakaona, ende tinovatenda nekuya kwavakaita, tinovatenda nekuramba vachiuya vachitipawo mazano, nekuti ndo zvatinotarisira. Isu tinoremekedza makereke munyika muno, nekuti kereke ndo donodzo renyika. Makereke kubva kare kare, kana munguva yaIsraeri mubhaibheri, machechi anga achiva nekubatanidza nyika, anga achiva nekurayira kuna mambo. Muprofita ndo basa raita, muprisita ndo basa raita.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Asi imwe nhengo yePollard muzvinafundo Lavumo Maduku vanoti vanopindirana nepfungwa yekuti MDC yavaChamisa ibatane nevamwe kuPollard.
Ndinoona sekunge veMDC ndovasiri kuda zvekutaurirana nevanhu, nekuti chekutanga nechekuti nyika inei haina vanhu vaviri chete, vamunangagwa navaChamisa kana kuti mapolitical party maviri chete eZANU PF neMDC. Ine vanhu vakawanda vanoda kuti nyika ienderere mberi. Saka kuPollard uko kunobvumidzwa kuti kana veMDC vakauya vototi mukati mumombare mamiting vakafangumbudza nezano vega vari, asi iri Pollard ungori mukana wekuti vanhu vanoda zvekutaurirana vanga varipo. Saka kana vachida izvozvi zano iri kuti aiwa ngavauye kuPollard, bhikozi pamwe inenge isingatodiwo zvekutaurirana navo, yotongova pachinhu chavanoziva kuti vanoramba, iyo vari kuramba, hapana chinofanira kurambidza nekuti vanhu vari kuda kutaura.
Ivo kavari kuti vanenge vakahwina mavhoti akawanda kudarika mamwe mapato akawanda arimo muPollard, nekudaro havaoni zvichibatsira kuti vange vachiita nhaurirano ikokoko.
Havana kunzi ngavauye vaite nhaurirano nemamwe mapolitical parties, vari kunzi vauye paitwe nhaurirano yekuti Zimbabwe ingabudirira sei. Hakusi kunoko, hakusi kuuya kuPollard, hakusi kuuya kunonzi uya itaura nekuti iwo ndiwo waka mavhoti anotozikanwa kuti uyakaita mavhoti akati, uyakaita mavhoti akati, uyakaita zvakatopera izvozvo. Chakudiwa ndechekuti ngatigare pasi nyika onai zvairi kuita, mabasa ako zvinhu zvakaoma, mapraizi ari kukwira zuva nezuva, todii senyika.
Asi vamwe vari kutika havasi kuona chaitwawo nePollard kubvira zvayaumbwa muzvinafundo Maduku, zviri kufamba seiko?
Ndivo vanotokanganisa zvichafamba, nekuti Pollard yanga ichitinonokere ichida kuhopa kuti vanhu vese vanofanira kunge vari mukutaurana vanenge vazouya. Saka izvezvi izvi zvaakutanga kutaurwa izvezvi kuPollard, tanga tichimbotaurirana kuti tichataurirana sei, maareas atova ndeapi. Tanga mazuva anaya taakuda kutanga kutaurirana kuti zvii zvinofanira kuchinjwa munyika. Ndakambotaura paya ndichimirira NCA kuti kuPollard tenge ichida kuti maelections a2023 asaitwa nevakaita maelections a2018, paitwe reform yakadaro yekuti chairman wekuzek haapwendi na president. Tori nyaya dziri mudariro idzodzo. Then kune zvemaeconomic reforms izvi tinenge tichingopawo pfungwa, but hurumende ndiyo inenge ichitonga. KuPollard hakusi kunoti kuhurumende, kuPollard kunotaurwa maviews, asi nyika inenge ichingotongwa nevakasarudzwa muna 2018.
Imwe nhengo yePollard muzvinafundo Lavumo Maduku vari parunare muHarare. gurukota idzva rezvashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vapa board rekambani yeNASA mavhiki maviri kuti rigadzirise zviri kupa kuti kambani iyi isashande zvakanaka. Kwagara kuchinetsa kuNASA huku nenyaya dzeuori. Kunetseka kuri kuitika kukambani uku kuri kupawo kuti vakawanda vari pamudyandigere varambe vachinonga svosve nemuromo kunyange hazvo vakabvisa mari dzavo kuNASA kare. Kuti tizive nezvenyaya iyi tabata vamavhima.
Pane zvimwe zvatichakurumidza kuita, ini ndakazvipawo 2 weeks zvekugadzirisa bhodhi racho ranga risiri well structured according to the provisions the act yeNASA. Saka izvozvo ndinofanira kugadzirisa zvakare. Chandiri kuda ndechekuti bhodhi rive fully operational according to the act, iyo authority yacho in terms of management ive fully operational. Vanhu vanga vachi vane zvavanopomerwa ngavakurumidze kutongwa kuitira kuti vane mhosva vaiswe mberi kwamatare, vanodzikwa basa vodzikwa mabasa, vanodzoswa pabasa vanenge vaonekwa vasina mhosva vodzoswa pabasa kuitira kuti authority ifambe zvakanaka. Saka ndiri kuda kuti zvese izvozvo zviitike within the next 2 weeks. Tikaramba tichirasikirwa netime zvozvireva kuti mari yevashandi vari kucontributa, mari dzemapensioners dziri kucontributwa ikoko dzinoramba dzichidona dzichishaya value pane kuti dziinvestwe pazvino zvinoramba zvakabata value yemari iyoyo.
Saka apa muri kuti muri kugadzirisa zvinhu kuboard zvese nekuvashandi vakuru vakuru vakana kuti kwatingati kuma management
through the board because inini handizoindi kuvakuru avo, inini ndinopa ma ultimatums kuboard kuti gadzirisai ichi nechichi nechichi, iro board racho rozogadzirisa.
Pane nyaya yegwaro riya rakaburitswa ranga richiongororwa, zvasvikawo papi, mabva masvikobatanawo here nenyaya iyi?
Iroro gwaro rakakosha nepamusana pekuti ndiro gwaro rakaita forensic audit yeNASA. Rakaongororwa nemamwe malawyers akazouya pamusoro pekunge maauditors auya. Vakaita unpack that forensic audit, vakaita marecommendations ezvinofanira kuitwa. Zvimwe zvacho ndizvo zvatatotanga kuita izvozvo. Endi gwaro racho iroro ndo rimwe randichasevenza naro kugadzirisa zvinonetsa paNASA kuitira kuti one, uori unofanira kupera kuNASA completely. 2, iyo inofanira kusevenza in a way inoramba yakapa value kuvashandi kuitira kuti mari dzevashandi dzisadyiwa dzisaerodwe. Vanofanira kuita inonzi prudent investment.
Ivo vari pamudyandigere apa vanenge vanga vachichema-chemawo kuti mari dzacho dzinenge shoma tichitarisa mamiriro akaita zvinhu.
Mari dzakawedzerwa manje manje. Asi NASA board ine mandate yekuramba ichitarisa kuona kuti vanokwanisa here kuwedzera mari dzemapensioners, but mari dzakawedzerwa manje manje. Paiwana vashandi $80 vakuwana ma-200. Saka but board rine mandate yekuti varamba vachitarisa kuona kuti upenyu hwemapensioners hungagadziriswa zvakadii. Asi tinofanira kuziva zvakare kuti hatikwanisi kupa mari inozoita kuti NASA isare isisina mari. Ikasara isisina mari zvinenge zvakureva kuti vanhu vamwe vari kuretire nenguva inotevera vanozoshaya mari zvachose kana kuti vatove paretirement izvozvo.
Gurukota idzva rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari uri kuwedzerwa zvakare kutanga mangwana. Diziri rawedzerwa nemasendi 10.6 kubva pamadhora 10.4 kana kuti $17.74 kusvika pamadhora 10.7 kana kuti $17.90. Peturu yawedzerwa nemasendi 30.3 kubva pamadhora 10.7 kana kuti kuti $17.07 kutika pamadora guine mase ni masendi makumi mana ne mana kana kuti $17.44 mukuziya nezvenyaya iyi tapata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa rimwe sangano remakombi Greater Harare Association of Commuter Omnibus Operators Dominic Lepeta.
Kira tuwa tuwa kuti muhambe hapana kushanda asi marwadzo ndinongo kuti munopfura marwadzo aya tikata kuti mustai chini akapakawa nemafuta zvinoti vanhu zvoti zvinoona zvezva impaya kuti ndiri wabato atingobira changa yange gao ya ndozokutika saka mapura kuti tiche kuri
muri kuti sire kuti inenge muchiwedzerawo here nhengo yekuti vanhu vafire mutobva mamwe zvamba
kuti vati kuti zvese izvi ndinobva hatina mukudziwa kuti ndoita hundo hwa
Parizino zupko yake kwa mari uye ni mubadarso mari kwezi
kufambiswa kwemabasa muri mwesangano remakombi Greater Harare Association of Commuter Omnibus Operators vaDominic Pepeta vachitaura vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo nyika makumi mashanu nepfumbamwe dzakambosarudza madzimai kuti vadzitungamirire pasi rose, America haisati yakwanisa kuita izvi. Vakambosvika pedyo muAmerica nekutungamira ndiamai Hillary Clinton avo vakazokundwa navaDonald Trump musarudzo dzemuna 2016. Musarudzo dzegore rinouya dza2020 kune madzimai mashanu ari kukwikwidza kuti amirire bato remaDemocrats musarudzo dzemutungamiri wenyika. Asi vamwe vanhu vanoti kukundwa kwaMike Clinton kuri kupa kuti vamwe vavhoti vave nepfungwa dzekuti kusarudza mudzimai kunogona kunetsa. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaBlessing Piri, uyo ari pachirongwa cheGlobal UGrad kuno kuAmerica. Vapiri, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Zvirikufamba. Chimboudzaiwo vateereri vedu kuti chii chiri kunzwa vapiri kuno kuWashington DC.
Takaunzwa nechirongwa cheGlobal UGrad, chinova icho chirongwa chakatarisana nevechidiki vachiri kupfuurira mberi nezvifundo zvavo zveundergraduate. Chirongwa ichi chakatarisana nevechidiki kuti chivabatsire nekuvapa mazano, to empower them kuti vave maleaders ane ramangwana rakajeka.
Vechidiki vakawanda kuZimbabwe vati vaneta vachinzwa vanhu vachiti tomorrow's leaders vakuda kuvatungamirira nhasi. Chirongwa ichi chinokubatsirai nezvinhu zvakadaro here?
Ichokwadi, vechidiki vatungamiriri vaiko zvino, hatingave neramangwana kana tisina vatungamiriri vaiko zvino. Ndine chikumbiro chekuti vechidiki vazive izvi kuti tisu vatungamiriri vanhasi
tiudzeiwo zvizere kuti chirongwa ichi chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica chete here kana kuti nyika dzakasiyana-siyana pasi rose.
Chirongwa ichi chakatarisana nevechidiki kwete vekuAfrica chete.
VekuZimbabwe muri vangani?
VekuZimbabwe tiri vaviri.
Zvamunenge matozadza pasi kamuri two. Aiwa, zvakanaka mukombe. Mane 3 months muri kuno kuAmerica. Mungati madzidza zvinhu zvakadii zvine zvamungati pandodzokera kuZimbabwe. Aiwa, amana amusi redhi nekuda dzoke.
Chinhu chandingati chihombe inclusion, munhu anoonekwa kuburikidza nezvaanogona, haadiscriminatwi. Vechidiki kuno havadzidziri kuti vanoshandira mumwe munhu, vanodzidzira kuti vashandure upenyu hwavo, vashandure community. Izvi vanozviita nokuzvitangira zvinhu zvavo, pachirungu vanoti entrepreneurship.
Zvino imasvika kuno kuAmerica vechidiki vanoti aha, chengetai mabasa enyu atisimbada, ndini manje ndakutozvitangira kambani. Maondoro akadaro anoshanda here patotarisa nyika yakafanana neZimbabwe?
Right, ndinoona kuti tatarisira zvakanyanyisa muhurumende kuti itipe mabasa, asi mabasa tinokwanisa kuzvigadzirira tega from previous history, from makore ndingatongoti kubva ndichizvarwa tichiri takangotarisira and izvi hasati zvaitika. Saka ndinoti dai tadzidza kubva mune dzimwe nyika dzabudirira kuti isu hapana achaya kuzoti pabasa mumaoko on a silver platter.
Saka vamwe vanokwanisa kuteerera interview kuti uyu pamwe anogara mumadhorobha dhorobha mumatown town, asi vasitudza kuti aiwa vanoti geto youth vari kutotaura titsanagurirei kuti imi sevechidiki vari kugara mumageto geto rinova. Pane zvamungati madzidza pachirongwa ichi zvamakatarisira kuti pandodzokera kuZimbabwe ndizvo zvandichaita?
Ndiri kubuda mumbare mugeto youth akakwana
zvizere
pamatagari kapfai ndochi ndopedu chepo chaipo. Chandingangode kutaura ndechekuti handifariri kuzvinzwira tsitsi. In fact, I'm at a privileged position nenyaya yekuti segoridhe, kuti goridhe rinzira vepure rinombotsva ropinda nemumoto muzhinji. Kukura kwandaita mumbari ndo moto uyu uri kundi prepare kuti ndive neresilience, ndikwanise kuadjust munguva dzakaita sei dzakaoma.
Aiwa, takunzwai geto youth, handisimukai simukai amana. Tichipeta chirongwa, ndiudzawo vateereri kuti kana vane chido chekudawo kuwanawo ruzivo ruzhinji pamusoro pechirongwa ichi vanofanira kuenda ku
chirongwa cheUGRAD. Makangotsvaka kuti Global UGRAD, munoiwana paFacebook, munoiwana paTwitter, munoiwana paGoogle. Kune mageto youth ndiri mumwe wenyu, ndiri kudawo kuona umwe wangu wekumbare, ndoda kuona umwe wangu wekumakokova, wekumagwegwe, wekujeja achiuyawo kuno. Kana mune mubvunzo muchida rubatsiro, zita rangu ndiBlessing Phiri paFacebook, paTwitter, paInstagram, kwose. PaWhatsApp number 0775256880.
Muri yeZimbabwe mabva kunzwa kuna vaBlessing Phiri, umwe wevechidiki wekuZimbabwe ari pachirongwa cheGlobal UGRAD kuno kuAmerica. Nguva ndiyo yadyanana, ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro. Ndino wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Iko zvino toenda kuchirongwa chechitetero chatinopiwa naTanonoka Wande.
Jesu simba rangu, Mhuri simba rangu.
Vadiwa vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ndinofara zvikuru kuti muneni mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi ndinoda kuti titarise kuti sei machechi akawanda kudai pasi pano. Ko imwe mirayiro yedzimwe chechi zvainenge isivo mumabhaibheri tinozviona sei? Kutibatsira kunzwisisa izvi nezvimwe, nhasi tina Apostle Mazvarirashe Mabhugu veWisdom Church of All Nations vari muHarare. Apostle Mabhugu, tinokutambirai muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru mukoma Tanonoka.
Ya, mungatanga nekutiudzawo here kuti sei makereke kana kuti chechi dzakawanda kudai pasi pano?
ndinotenda zvikuru. Chandingatanga kutsanangura ndechokuti ndingada kushandisa mashoko omuapostora Pauro kuna vakorinde vokutanga chapter 1 kutangira paverse 11. Unoti iye zvinotinonzwa kuti vamwe venyu vanotevera Pauro, vamwe vanotevera Apollos, vamwe vanotevera Kefas, vamwe vanotevera Kristu. Iye Kristu ari divided here mubvunzo. Saka zvokwadi mipondo yokuti zvakagara zviripo kuti vanhu vane maitire iwayo okuti boka iri rine wavanotevera nezvidzidzo zvake, boka iri rine ravanotevera kunyange nguva yaKristu. Zvazvakadaro muapostori Pauro waiedza kuti aonese vadikani kuti aiwa ngativei muviri waKristu mumwe chete, tisava nezvikamu zvikamu.
Ndanga ndichifunga zvekuti kuda chinangwa zvachiri chimwe chete chokuenda kuna Mwari, chokuenda kudenga. Nzira dzinoenda kuadziti dzakawanda.
Izvokwadi zvikuru, Kristu ndomumwe, muviri waKristu mumwe, asine zvikonzero zvakasiyana siyana. Unozoenda pamberi Pauro achiti vamwe vanoparidza nokuda kwemari, vamwe vanoparidza nokuda kweurire, asi tikanyanya kukosha ndiko kuti Kristu uri kuparidzwa namazvo. Kristu shoko rake rinozvipfuurira pamberi zvakadaro. Unotiye kunyange zvakadaro Kristu ari kuparidzwa chete.
Chimwe chinondinetsa apostori mabhuku ndechokuti chechi imwe neimwe ine mirayiro yayo yatinogona kushaya mubhaibheri. Dzimwe chechi dzinoti musadya nyama nemusi wechishanu, dzimwe chechi dzichiti musambododya nyama zvachose, vamwe vanotiwo munhu anongobvumirwa kuita mukadzi umwe chete, vamwe vachititi vanobvumira vatendi vavo kuita vakadzi vakawanda. Kusiyana kwemirayiro yese iyi, isu takananga gwara rimwe chete uyezve tichishandisa zita raJesu. Tingava vanhu vane chokwadi kana tichidari?
Ndingadzokera zvekare mumashoko aivo Kristu, vachiona mashoko aPauro achionesa mashoko aKristu. Hanzi the first Christians, vatendi vokutanga, vakanzi vaKristu paAntioch, kureva kuti vaifanira kufanana naKristu mumaitiro avo, mafambiro avo. Zvino kana tikange taane mimwe mirayiro isiri muna Kristu, iri yedu yokuedza kuti tizvisiyanise pazvikoka zviya zvatamboreva, ndopane dambudziko guru ipapo. Mitemo mizhinji ingava mirayiro yakafanana iyoyo yokuita vakadzi vakawanda, kana kuti yokusarya nyama, vamwe vachiti tinorya nyama, vamwe vachiti musi wechishanu, vamwe vachiti musi womugovera, vamwe vachiti musi wesvondo. Vana Roma, vaRoma chapter 14 verse 5 inotsanangudza iyo kuti kuna vamwe vanokoshesa zuva kudarika rimwe, vamwe vokoshesa ichi kudarika chimwe, asi zvose izvozvo hazvina kukosha pamberi paMwari.
Vemakereke pachavo havabvumirani kunyange nezuva rokupinda svondo. Vamwe vanopinda nechishanu, vamwe vanopinda nemugovera, vamwe vanopinda nesvondo. Kusiyana kwese uku chii chinokonzera, kunoreva chii?
Tikabe haidi kuti tivherekede chokwadi chaicho mukoma tanonoka. Musiyano unowanzokuita kuti zvinhu zvose zvive mamirira zvakaita mukereke yaJesu Kristu inhau yokuti tose vazhinji vedu tinopinda mubasa iri.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Tanonoka ngoti nguva ndo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Munhau dzemitambo, Caps United 1 Dynamo 0 Triangle 3 ZPC Caribas 0 FC Platinum 1 Chapungu 0. Anokuoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.